ingori tsika ya government yedu ya Zimbabwe ikungoda kupomera pomera vanhu nekukundikana kwao vemagonyeti tinofamba mukati menzira hatina vanhu hatinotakura because vanhu vari pa lockdown vanhu havabvumidzi kufamba kana tichikirosa maborder tinofamba zvakanaka
ndo zviripo mukoma jonga hakungozorwa mafuta enguruve yausina kudya isu tiringoita basa redu tichifamba tichiteedzera mutemo
imi pamunopfuura nepamigano munoongororwawo here kana kuvhenekwa kuti mune chirwere ichi uye zvamunenge makatakura zvinotariswa here
munzvimbo dzatinopfuura nadzo tinotestwa tinotestwa matemperature magonyeti hatibvumidzwi kutakura vanhu haisi public transport saka tinoteerera mukutemo wegovernment kuti hatitakuri vanhu tinofamba nezvatinenge takatakura zvatinotakurawo zvinochekwawo vanhu mumabhodha vachiona kuti mapepa zviri pamapepa ndizvo here
asika imi muri kunzi muri kuwedzera kupararira kwechirwere ichi nekuti muri kutakura vanhu zviri kunze kwemutemo
chirwere kupararira hakusi kuti chiri kuparadzwa nemadhiraivha ematrucks apo handitenderani napo bcause chirwere ichi chakabva kure chisati chasvika munyika yatii mukati menyika yezimbabwe ndinorangarira even vakuru vedu vaitaura zvavanoda vamwe vachitaura kuti vari kurangwa vachena asi chirwere zvino chasvika mukati menyika yezimbabwe chiri kungopararira hachisi kupararidzwa navanhu vemagonyeti ipapo handitenderani napo mukoma
zvii zvamungataurirawo vana vezimbabwe imiwo semunhu ari kufamba achipinda munyika dzakasiyana siyana pamusoro pechirwere ichi
ndingatoti munyika yedu isu tingatoshinga nemunamato bcause kana takatarisa mukati menyika yedu zvinhu zvakaoma zvinhu zvakaoma unoshaya munhu anokurapa kuchipatara hakuna madoctors madoctors vari pastrike madoctors vari kuchemerawo mari havana mari shuwiro yangu kuti vanhu tingoramba tichigeza hedu maoko edu tirambe tichisanitiza maoko edu zvakare tiraya utsanana kuti chirwere ichi chisanyanyanya kupararira semapararira achiri kuita bcause iye zvino manhamba edu ari kukwira nguva nenguva dai mwari atibatsira taramba tichiteedzera mutemo kusvikira pawanikwa mushonga unokwanisawo kuparadza chirwere ichi.